Inindi ni Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ya na uzedu za nasi China kukazi 23-2017. Vechi dikive zano PF vano fora mubulawayo watitigira mutungamiri wavo va Robert Mugabe avo varikuitirwa mabiko kumatopo ne Mugovera. Vanhu vopesa na maonero avo pachirongwa chekuvandudza bumbiro remitemo yenyika kuitira kuti vamugabe vadome mukuru wevatongi vematare. Kusada kusiya basa kwa vamugabe kunonzi kunogona kukonzera kusagadzikana munyika. Sangano revashandi pasirose reILO ropinda munyika kuzoona kana mitemo yevashandi ichiremekedzwa. Muchirongwa che Women's Round Table pa Live Talk na 8 PM tiri kutarisa matambudziko ari kutandisana nevanhu kadzi vanoita zvekutengesa mumigwagwa. Kana muchide kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko ku Studio 7 shandisai WhatsApp pa number dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa yanoti 909 AM ne 4930 kHz pa shortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira pa Facebook page redu re VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.